zvakaverengwa mune mamwe mapepa nawo zvokuti hanzi vice president Muzvare Ngozani Cope varoda kupandukira mutungamiriri wedu Save vachishanda navamwe vakaita sana mai Mujuru navamwe vakadaro. Saka inisiwo mutauriri mukuru kana kuti national spokesperson webato ndaona zvichikodzera kuti tigadzirise ipapo muchirungu vanoiti clear the air. Ndataurawo nevakuru vangu ndikataura napurezidendi wangu vatsvangirai vakandipa mvumo yokuti aku tochinyora iwe gwaro uchinatsotsanangura kuti hapana zvakadaro. Ndida kuti muchidimbu ndosaka tapa statement iyoyo yokuti havanonyora havo vachiti pane ploti yokuda kubudisa vatsvangirai ichirongwa na Muzvare Cope navamwe vakadaro vana mai Mujuru. Vanhu vanorota havo hamene kuti vanenge vaviya mutakura here kana kuti chii, asi zviroto zviroto ngazviperere kuhope, hakuna zvinhu zvakadaro zviri chiti.
Asi kavagutu vakuru vanoti hapana chiutsi chinopfungaira pasina moto, chii chingadai chiri kusimudza mutauro uyu?
Mhepo dzinosimudzwa nevavengi. Unoona vavengi vanhu vanogara vachibatikana zvikuru pamwoyo yavo, vakaona bato redu rakabatana, vakaona bato redu rakasimuka kunyanyanyanya zvakaitika kugweru musi wemugovera chaunga chakaunganira vasave vachiadresa ipasa revavengi vachishanda neCentral Intelligence Organization vachishanda nezano. Nokuti kana pane munhu anohiwa nezano muno munyika mose pamapolitical leaders ndibaba Morgan Tsvangirai.
Vamwe vanoti imo mubato menyu ndo muri kubva mashoko iwaya.
Ndoda kujekesa jonga ndichiti hakuna zvakadaro. Shoko randoda kupfira vatereri nderekuti musaterera zvenhando zvinorongwa nemuvengi. Muvengi haadi kuti vana veZimbabwe vabudirire vabve mutapwa weZANU PF.